chandinoona chavangatarisira ndechekuti vangatoita kuti kana pane zvachinja zvichirerekera kunyaya dzemaelections, nekuti tinoona kuti makakatano anga aripo apedzisira kuvapo pakati peUnited States neZimbabwe ane chekuita nemaelections a2013, kuti maelections iyaya havana kumatenda, vachiti izvo aifana kudzokorodzwa. Ndo chekutanga ichocho. Chechipiri ndechekuti tinoona kuti kushanya kwakaita vakabva kuAmerica vachiuya kuzoshanya kuZimbabwe vakasvikirana nenyaya yehuman rights. Pane nyaya yekuti disappearance yaita idzamara, yakaita kuti pave nemarelations asina kunaka. Panewo zvakare hurukuro yakaitwa neBBC namuzvinafundo vamoyo. Izvozvo zvinoratidza picture yekuti vari kunze uko vari kutarisa Zimbabwe sei.
Tinoonawo kuti musangano uyu uri kutarisawo ramangwana reukama hweZimbabwe neAmerica. VaMugabe vabva munyaya dzekutonga idzi, pane zvingatarisirwa kuchinja here, tisingazivi hedu kuti bato rinenge richizenge rakutonga nguva yekuti vaMugabe vabva pachigaro ringava reZANU-PF here kana mamwe anopikisa?
Shanduko inotarisirwa kuvepo kana paine shanduko yaitika mushure mekutonga kwavaMugabe, asi ndinoona kuti vazhinji vari kungotarisa kuti 2018 panofanira kuva neshanduko. Ndisingazivi hangu kuti tarisiro iyoyo inonyanya kubva pai, segore riri kuitwa maelections re2018. Asi zvekuti panova neshanduko nemaonero eAmerica, ichokwadi havangarambi vakaita ukama hwakitsina bhonzo neZimbabwe. Vanogona kunge vachitotarisa kumberi uko after 2018